zano rangu ndiga simutsa dacho rangu ayangu ndiga sarutsa daronga zano rangu ndiga simutsa chiedza
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 wanangu dai watevera tsimba
yambuka rukoba unatora
wanangu dai watevera tsimba
yambuka rukoba unatora mwana
kana uchimuda
yambuka rukoba unatora mwana
kana wazvigona
yambuka rukoba unatora mwana
Miri kuyenda kumiri kwerukova Andisi kufambira nando Ndigo kwaka yenda ruvarangu mahi Mine urombo matzimambo Kana munengu vaterera ihaka kambo Dati nika zichengeta moyo singafiramo Dine mutoro unenge dombo Mine urombo matzimambo Kana munengu vaterera ihaka kambo Dati nika zichengeta moyo singafiramo Dine mutoro unenge dombo Oye mutevere mutevere mutevere
Yambuka rukoba unatora mwana
Oye mutevere mutevere mutevere
Yambuka rukoba unatora mwana
Kana uchimuda
Yambuka rukoba unatora mwana
Kana wazvigona
Yambuka rukoba unatora mwana
Nyaniriri kana weva watsuga watibiriviri nonguva yekupana rudo remandiriri kudiwa rudo vaviri murume mumwe chete usada wechipiri hey usawanza madiri ukangodaro ngoma yerudo hairi oye mutevere mutevere mutevere
yambuka rukoba unatora
mwana oye mutevere mutevere mutevere
yambuka rukoba unatora
mwana wangu dai watevera tsimba
yambuka rukoba unatora mwana
kana uchimuda
yambuka rukoba unatora mwana
Even the whole night and day
tirimo tirimo rudo
Even the whole night and day
tirimo tirimo dia
Even the whole night and day
tirimo tirimo rudo
Even the whole night and day
tirimo tirimo dia
Even the whole night and day
tirimo tirimo rudo